Nezvidimbu tirikungoti mari ishoma. Takagara pasi nedare rebaipatati negotiation panel zvichirapfuura vakatipa ivo 60% yemasalaries vedu kuti ndoi zvichange uri mukukwidzwa kwemuhoro wedu, asi isusu takaona zvaka zvisina kutiringana zvachose kuti tirambe tichienda kubasa sezvo mari yacho yange iri shoma.
Tiri kuona kuti tsamba yenyu yamatumira kuzvipatara yaendeswawo zvakare kuHealth Services Board. Pane zvamati manzwa here kubva kuHealth Services Board?
Pari zvino hatina mhinduro yatati tawana kubva kuHealth Services Board. Takamirira kuti tinzwe kuti vanoti chiine zvazvo, asi kana vachinge vatadza kutipindura panguva iyo yatakatara hatingagoni kuti tirambe tichienda kubasa.
Mungatsanangurira vateereri kuti zvii chaizvo zvamuri kutadza kuwirirana neHealth Services Board?
Isusu zvatiri kuda ndezvekuti muhoro wedu uenzaniswe neyatinoti iyo pachirungu the prevailing interbank, asi isusu vatiri kushandira which is government, the only offering 60% of our salaries. Saka musiyano wezvatiri kupiwa nezvatiri kuda wakakurisa, ndipo patiri kusanzwisisana ipapo.
Hurumende iri kuti iyo haina sezvo zvinhu zvisina kumira zvakanaka munyika. Imi kuramwa kwamagita mabasa uku hamuoni here kuchizoomesera varwere vanenge vari muzvipatara?
Ndona ndingakubatai muromo mbijana. Machiremba havasi kuramwa basa, asi like rightfully said nguva yapfuura ndezvekuti were simply incapacitated, were pleading incapacitation to our government. And tiri kuti isusu kana mari ichinge yauya tinogona kuenda kubasa kunyange nhasi chai.
Zvino hurumende zvairi kuti haina mari, imi muchitiwo hamusi kukwanisa kuenda kuzvipatara nokuti hamuna mari. Pachaitwa sei takatarisa dambudziko rakatarisana nevarwere muzvipatara?
Tinovimba kuti zveutano zvinhu zvinofarwa kuti zvitreatwe with agent, and tinovimba kuti hurumende yedu ichazvifambisa. They will soon come back to us to taura natunzo kuti tingawirirana pane zvii.
Chiremba, magara muchitaura nehurumende nenyaya dzemari idzodzidzi muchimbowirirana muchidzokera kubasa rwendo runo, manyorera vakuru vakuru vemuzvipatara kuti hamuchakwanisa kuenda kubasa nepamusana pekuti hamuna mari, dambudziko renyu ringaperesei?
Dambudziko redu the only solution ndezvekuti tiwedzere mari, nekuti tikada kutarisa mararamiro atakuita iko zvino everything zvakwira. Titarise iyo transport dzachaiyo, transport yanga iri kuita 50 cents iko zvino yakuita $5, handizoti izite 500% increment. Totarisa zvakare zvekudya zvedu zvawedzera nema 500, fuel yawedzera ne900%. Saka kuti hurumende iyo iti inoti offer 60%, it doesn't make sense at all, because hatigoni kuti tirambe tichizviraramisa tichienda kubasa.
Kuti murarame zvakanaka muupenyu hwenyu, vana chiremba, munenge muchida kutambiriswa mari yakawanda zvakadii pamwedzi?
In short, ndingangoti we want our salaries multiplied by the prevailing.